Ndini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedudza nasi muvurombudzi 21-2016. Mukuru wekambani yezesava Josh Chifamba nasi vaudza paramende kuti munyika munogona kuita dambudziko rekushaikwa kwemagetsi sezvo vari kutadza kubhadhara mari yemagetsi avanowana kubva kuSouth Africa neMozambique. European Union neUnited States voshora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara nezvave kuitwa nevezvitoro zvekunzi vatenge nemari chaiyo pakutenga zvimwe zvinhu vachivarambidza ivo kushandisa makadhi ekumabhanga. Achasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League ozivikanwa pamutambo wokupedzisira Capes United neFC Platinum ndidzo dzasara mudariro. Tichakupai hurukuro na Dr. Patterson Zamara avo vanonzi vakapambwa vakashungurudzwa fikira pera vari muchipatara pari zvino. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekunetsana kuri mubato ravo nezvechigaro chavo. Asi kune rimwe divi mamwe matunhu achitinga varambe vari panyanga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like.